manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechina kurume 22 2018
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende inonzi yavimbisa kugadzirisa zvichemo zvavana chiremba asi vana chiremba ava vanoti vachamisa kuramwa mabasa kana vachinge vanyorerana chibvumirano nehurumende.
Gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vari kukurudzira vabereki kuti vatarisise vana vavo zvakanyanya kuitira kuti vasashandise zvinodhaka.
Vari kusiya basa semumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Jr. vanoti vanosuwa chose kuti vave kubuda muZimbabwe nyika isati yaita sarudzo dzakachena.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi yakavimbisa kugadzirisa zvichemo zvose zvavana chiremba vari kuramwa mabasa ichiti ichavawedzera mari dzekubatsirikana kubva pa $1.50 pa hour imwe chete kusvika pamadhora mashanu pa hour. Hurumende inonziwo yakabvumawo kuti mari dzavana chiremba ava dziwedzerwe uye kuti vapiwe mukana wekukwereteswa mari dzekutenga motokari dzavanoshandisa kuenda kumabasa. Zvinonziwo vana chiremba ava vachabhadharwa mari dzavo panguva iyo vanga vachiratidzira izvo zvanga zvakanzurwa nehurumende. Izvi zvinonzi zvakabuda mumusangano wakaitwa neZuro nesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association nevatevedzeri vemutungamiriri wenyika vaKembo Mohadi navaKen Constantino Chiwenga. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mkolisi Ngwenya vanoti kunyangwe hazvo vakavimbiswa izvi neZuro vamirira kunyorerana pasi nehurumende vasati vadzokera kumabasa. Vana chiremba ava vava nemasvondo matatu vachiramwa mabasa.
Vakatanga nemutungamiriri vanyika vakuru vedu vanonzi maconsultants ndivo vakauya vachitiudza kuti mutungamiriri wenyika vatitaurira kuti tinokwanisa kuti tinyatsokurukura panyaya yekuti vanokwanisa kuti mari inokwanisawo $5 per hour uyezve inokwanisa kuti tishandise yatakapuwa inonzi yekuloan scheme. Zvadaro tikatora izvozvo tikanopa vamwe vedu vakati vanga vachikumbirawo kuti tipihwe $7.50 per hour uyezve tipuhwe iyo inonzi tikazonyorerawo maconsultants akanotimirira ikoko. Izvozvo zvataugwa muvanhu uyezve tinokumbirawo kuti zvinhu zvachona zviuyewo nekubva ipatait meeting kwatinogara pazvinotungwa zvese kuti chisungo chemubaipatait ndo chisungo chavako kunaana chiremba.
Vakabvuma kukupai zvamunotaura izvi?
Zvavakataura tingazonyatsoziva nekuti zvakazouya zvichiva nemaconsultants asi vakawedzera zvavo mari asi takamirira chakanyoro nekuda kwokuti bipartite ndo inenge ichinyatsoratidza kuzvozvo.
Asi zvimwe zvavakataura havo makazvitambira?
Tinotambira nekutenda kukuru nekuti vanoratidza kuti vakanzwisisa zvese zvichemo zvedu.
Munovimba nehurumende here panyaya iyi?
Aiwa tinovimba zvedu kuti kana tangopuwa chiri pabepa aiwa zvatova izvozvo.
Ko Dr. Parinyato vari papi mukutenderana kwamakaita uko?
Vaparinyato havasati vabotaura nekubva muvhuro.
Muchiri kuda kuti varegere basa here?
Iti kuti ngavaite basa ravo, izvi vakuru vavo ngavakurudzire kuti vaite basa ravo kuti tiwanewo zvatinoda. Vataurewo nesu semukuru wedu tiwane kuestablisha inonzi communication pakati pedu navo.
Pane zvasara here zvamuchiri kuda kuhurumende?
Takamirira kuti zvese zvatakatemera zvinyoro pasi tisangane papaipa taipa.
Saka mave kudzokera kumabasa here?
Aiwa kudzokera, tinodzokera kana tazoona zviri papaipa taipa.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mxolisi Ngwenya, vachitaura parunare naTanonoka Wande weStudio 7.
Kota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vari kukurudzira vabereki kuti vatarisise vana vavo zvakanyanya kuitira kuti vashandise zvinodhaka, vasashandisa zvinodhaka, sezvo iri rave dambudziko guru ranetsa munyika yose. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Dr. Parinyatwa vati vana vanochinja hunhu hwavo kana vava kuputa kana kunwa zvinodhaka, nokudaro inyaya inofanirwa kungwarirwa nevabereki zvakanyanyisa.
Kuti wana mai nana baba kudzimba vatarisise chaizvo vana vavo, behavior yavo, kuti behavior yavo ndoyo vajaira here kana kuti yachinja. Because paanotanga kuita abuse drug mwana anochinja behavior. Munoona akuita tumwe tunhu twaisamboita, ona pamwe akurara longa, pamwe akudzoka kumba late, pamwe akuita rude, pamwe anoona akudya steak. Because fanika anaenda mbanje vanoita kuti uite appetite. Munoona mukondo wese wapedzwa, akuda umwe futi kuti kwingaisambodya. So you have to be very very alert, say samai kana kuti baba.
Vati bazi ravo riri kuedza zvikuru kutaura nevadzidzisi muzvikoro zvemunzvimbo dzinogara veruzhinji, sezvo dambudziko rezvinodhaka riri kuvhiringawo vana vari munzvimbo idzi. Dr. Parinyato vati nyaya yezvinhu zvinodhaka izvi ratove dambudziko chairo, zvokuti vakutotyira kuti vechidiki ava vachazoguma vava kuputa anonzi mahard drugs anenge heroin nemamwe.
And then we are also trying to educate my teachers, especially my low density. They assume kuti vana vavo havasi kuita izvozvo, but ndo vari kuita drug abuse. Zimbabwe used to be a transit country, kuti zvinhu zvaingopfuura zvichienda kusouth Africa, but now we have that problem ourselves, and very slowly tichaenda kumahard drugs anana heroin. Iye zvino tichingori amwe aya asati anyasosvika ikoko, but abuse is rampant, and tinofanira kuti as a community takabatana nemapurisa tinawo mashoma nana rehabilitation, and usually they are attached to hospitals, but we really need proper rehabilitation institutions.
Vati bazi ravo rine chirongwa chokufambira vana vechikoro vachitaura nezvekushata kwezvezvinodhaka zvinenge bronco nembanje. Dr. Parinyato vapa mufananidzo wechirongwa chiri kuitwa mumusha weHighfields uko kunodzidziswa vechidiki kuipa kwezvinodhaka izvi.
Iye zvino tine program iri under veduva mental health, Dr. Maistole, who is very very strong hapo muno ndo anoita mental health, and zvinobatana ne drug abuse yacho yakabatana nana musombodi yaivavo, ne drug abuse ye alcohol zvakare zvichisanganisa. Saka tiri kukurudzira chaizvo kuti vaite ma outreaches particularly kuma school ne ku out of school. Tinomboita mamwe ma meeting fanika kuna na Highfields kuyo kuma grounds, tichiedza kuunganidza vana out of school kwa teacher nenyaya ye drug abuse ne dangers dziripo, nekuputana bronco zvese izvozvo.
Dr. Parinya twavatorawo mukana uyu kuyambirawo vagari vari kumiganhu neSouth Africa kuti vangwarire chirwere cheListeria chinowanikwa munyama yePoloni neVienna sausages idzo dziri kugadzirwa neimwe kampani iri kuPolokwane kuSouth Africa. Vati vanhu mazana maviri nemakumi masere vakafa kuSouth Africa mushure mekunge vadya nyama iyi, asi hakuna munhu ati asangana nedambudziko iri muZimbabwe.
Muno hatisati tasvikirwa nechirwere chinonzi Listeria. Ini ndakaenda musvondo rakapera musi wechishanu ndakaenda kuSouth Africa. Ko taiwe tadaidzwa maministers ehealth esadak yese. Taiwe tiri maminister 15 nda Listeria iriko kuSouth Africa. So minister of health wekuSouth Africa ndiye chairman wedu wesadak wehealth. Saka akatidaidza tese. tikandotaura nenyaya yeListeria kuti ichirwere chinoonekwa kana wachitanga icho chinotanga pamwe uchita tumanyoka ine ka temperature diarrhea ka temperature pain dema muscles muscle pain headache and it can get serious and then you get meningitis and it can kill you. Ku South Africa kwakafa vanhu vanopfuura 180 neListeria.
Dr. Parire Nyatwa vati bazi ravo rakaendesa vana mbuya utsanana ku Beitbridge Border Post kuti vanozivisa vanhu nezvezvirwere zvinokonzerwa nekudya nyama idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Vari kusiya basa semumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr. vanoti vanosuwa chose kuti vave kubuda muZimbabwe nyika isati yaita sarudzo dzakachena, asi vati vane tarisiro yekuti vanhu veZimbabwe vachawana zvese zvavanoshuvira mune ramangwana ravo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamusangano wavo wekupedzisira nevatori venhau muHarare, vaThomas vati vane tariro yekuti zvinhu zvichafamba zvakanaka muZimbabwe zvekare. Vati vanofara chose kuti vanhu vemuZimbabwe vave netariro zvichitevera kushanduka kwehurumende muZimbabwe. VaThomas vatiwo vanofara nechirongwa chekunyoresa vavhoti chebiometric voter registration, uyevo vane tarisiro yekuti nyika ichaita sarudzo dzakachena sekuvimbisa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Vati kusvika pari zvino vaMunangagwa vari kuita zvese zvavakavimbisa, zvakaita sekuwedzera nguva yekunyoresa vavhoti, kukoka dzimwe nyika kuti dzizoongorora sarudzo, vachiti European Union neSADC dzakatotumira zvikwata zvadzo zvekuongorora sarudzo kuZimbabwe. Vatiwo hurumende yeAmerica ichatumawo chikwata chekuongorora sarudzo idzi.
But they're off to a very good start in terms of BBR, young news act chairperson.
Hurumende iyi iri kuita zvakanaka chose panyaya yeBVR. Yakasarudza sachigaro mutsva weZEC uye yakakoka vekunze, uye America ichaongorora sarudzo itsike kutanga kubva muna 1980. Chikwata cheEU chatove muno kare.
Vatiwo vemabhizimisi vekuAmerica vari kuuya kuzotanga mabhizimisi muZimbabwe, uye vanotarisira kuti vakawanda vachauya kana nyika ikaita sarudzo dzakachena. Vati hurumende yeAmerica haironge nzendo dzezvikwata zvemabhizimisi sezvinoita dzimwe nyika, uye vemabhizimisi vanouya vakazvimirira. Panyaya dzezvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende nemadzisawira avo neAmerica, vaThomas vati mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act unosungira America kuti isatsigire Zimbabwe kumasangano akaita seWorld Bank neIMF, asi masangano aya haasati ambogara pasi kuti ape rubatsiro Zimbabwe nekuti ine zvikwereti. Vatiwo kana nyika ikaita sarudzo dzakachena nekuremekedza kodzero dzevanhu, zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muZimbabwe zvinogona kubviswa. Vati mukati menguva pfupi iri kutevera kuchauya chikwata chevakuru vakuru vehurumende yeAmerica, uye ivavo ndivo vane simba rekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe.
In a few weeks we'll have some very senior political delegations here, and those are the people.
Mashondo mashomanana ntevera pachauya chikwata chevakuru vakuru vehurumende, ndivo vane simba rekubvisa zvirango izvi, asi churu chinodiwa kuita sarudzo dzakachena pamwe nekuvandudza upfumi.
Vatiwo zvinofadza kuti mutemo wokupa masimba kuvatema vemuno munyaya dzeupfumi wava kuvandudzwa, uyewo vanoda kuona kuti vatori venhau vanoita basa ravo vasingambunyikidzwi, uye kuti mapato anopikisa apiwe mukana mumapepanhau nenhepfenyuro dzehurumende. VaThomas, avo vave kuregedza basa muhurumende yeAmerica, vati vanofara kuti America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakakura kudarika nyika dzese kuZimbabwe munyaya dzeutano, dzidzo nezvimwe. Vatiwo vanosurukirwa zvikuru kuti vave kudzokera kumusha, vachiti Zimbabwe ndiyo nyika yavagara zvakanyanya kudarika dzese. VaThomas, avo vakamboshanda pamuzinda wenyika yavo muZimbabwe vasati vadzoka zvakare semumiriri weAmerica muZimbabwe, vati vari kusuwa kuti vari kuenda muimba yane mukurumbira Thomas Mapfumo, uyo ave kugara kuAmerica asati adzoka kuzoita mutambo wake webira muHarare kupera kwemwedzi unouya. Vati Zimbabwe inyika yakanaka chose, ine mushana, uyewo vave kusiya shamwari dzavo dzakaita semuimbi ane mukurumbira Oliver Mutukudzi. Vatiwo vanofarira Jah Prezzor, uyewo vati vachadzoka kuzoshanya muZimbabwe.
Makarakoto to the Zimbabwean people, Amshope to the Zimbabwean people, and the future is yours.
Va Thomas vati vachaenda pamushandigere vachigara namai vavo nemhuri yavo vasati varonga zvimwe zvekuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vatungamiriri veparamende yeAmerica vari kutanga kuvhota nhasi musi wechina pabhiri remari inoita $1.3 trillion iri kuda kushandiswa nehurumende. Rakatombopasiswa chitatu usiku nenhengo dzeparamende dziri kutungamirira nhaurirano. Vadare ava vane pakusvika pakati peusiku hwemusi wechishanu kutambira bhiri iri kuitira kumisa kuvharwa kwechitatu kwehurumende gore rino.
Zviuru zvevapanduki muSyria nemhuri dzavo vari kutarisirwa nhasi kubva mune rimwe divi redunhu riri kumabvazuva iro riri kurwiswa reGouta pasi pechibvumirano chakatungamirwa neshamwari yeSyria, Russia.
Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo yemutungamiri wenyika dzevamiririri vemaparamende, makanzura pamwe nemameya gore rino pakati pa21 chikunguru na21 nyamavhuvhu. Sezvakaziviswa neZimbabwe Electoral Commission yeZEC, sachigaro veZEC amai Priscilla Chigumba vakazivisawo zvakare kuti zviri kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kutara zuva resarudzo sekupiwa kwavanoitwa masimba ekuita izvi nebumbiro remutemo. Asi vamwe vanoti nguva yacho yasara inove mwedzi mina kubva nhasi kusvika musi wa21 chikunguru yave pfupi kuti pagadzirirwe zvose zvinofanirwa kunge zvaitwa pasati paitwa sarudzo, zvakaita sekunyoresa mazita kunomination court kwevachada kukwikwidza. Ukuwo mapato ezvematongerwo enyika achapinda musarudzo haasati azivisawo vachakwikwidza vakaamiririra, sezvo asati aita sarudzo dzekudoma vachamiririra mapato aya kana kuti maprimary elections. Ngatingati here nguva ichiripo? Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora pamwe nenhengo yeZANU PF vachimirira mupopoma pelandava muparamende vaJoseph Chuma akatanga kubvunza vamonzora kuti nguva ichiripo here kuhurumende, kuZEC pamwe nekumapato ezvematongero enyika.
Chemutaka ndechekuti isu seMDC tiri kugadzirira sarudzo, tiri kugadzirira maprimary edu. Takavhura kuti vanoda kuita macandidates vanofanira kuapplya, saka vanhu vari kuapplya kuno kuMDC vachibhadhara atinoti maapplication fee acho atinozoshandisa kuti kana kuti vanhu vaende kuma primary todhindisa ma ballot papers. Tikutosangana mangwana National Council yedu kuti ichitarisa mazita evanhu vaka apply waya wano qualify kunde wari ma candidates edu. Asi kana tichienda kuzeti neku government hakuna gadziro dzakakwana dziri kuitika semuenzaniso hatisati ane voters roll racho. Chechipiri chakati isusu tida kuti voters roll iroro rioditiwe kuti tione kuti vanhu vakanyoresa ndivo here vanhu vari muvoters roll zvakare. Chechitatu ndechekuti tiri kuda kuti panodhindirwa maballot papers paya paya tinge takarepresentwawo ipapo totarisazve zvenyaya yekuti diaspora vanofanira kupiwa kodzero dzekuvhota. Chechina tiri kuti SADC European Union, United Nations, African Union, ngadziwe dzinounza maobservers adzo kuitira kuti election ino inge iri election isina mhirizhonga.
Honorable Chuma, munotiwo nemamiriro akaita zvinhu kugadziriro kubvira kubato renyere ZANU-P F, ZEC, hurumende.
Isusu semusangano weZANU-P F tiri kunyatsogadzira zvinhu zvedu. Our house is in order, zvinhu zvese zvinotofamba nemazvo. Zvichitaura kudai so nhasi kutori nepostbiro yakatogara so kuti itigaidhe kuti zvinofamba sei. Even kuhurumende uko mazuva mashomane napfuura apa takatoona timu inobva kueu ichitolenda kunoko kuzoona kuti maelections ari kugadziswa sei. Saka ndinotemba kuti zvinhu zvese zvaifanwa kugadziswa zviri kuitika. Kune zvimwe zvinhu zvakatara namukoma wangu panapa vamonzora zvinenge zvemadiaspora votes zviyaziya. Zvinhu zvese zvinogadziriswa kubvira pabumbiro remutemo chaiwo chaiwo. Saka those are some of the things that need to come before to be asked in parliament kuti tigadzise zvinhu zvichibve zvakanaka if they want us to fit that. But also you must know kuti hatingazogone kuti tikabve zvinhu zvese kaone kuti everything it run smooth. But hurumende iri kuedza chaizvo, zeki vari kuedza chaizvo, so I think we are moving in a proper direction.
Vamonzora,
hapana chati chaitwa nehurumende. I'm sorry to say asatawirira zvakare kuti SADC inouya here, European Union inouya here, African Union inouya, United Nations kuti dziite guarantee maelection. Nokuti tiri kubva mutransition yokuti mauto akapindira mune zvematongerwo enyika muna November. Saka izvozvo hazvisati zvagadziriswa. Hatisati tagadzirisa nyaya dzemhirizhonga. Iko zvinezvi kutaura kwandirikuita vachuma vanozviziva kuti kune vanhu vanga vachifoswa kuti vape maserial numbers avo zvinova zvisiri pamutemo. Tobva apo mapato ezvematongerwo enyika asiri ZANU-P F haasi kubvumirwa kuenda paTV. Ndizvo zvimwe zvinyunyuto zvinofanira kugadzirizwa izvozvo kuti tiite tsarudzo dzakachena muno muZimbabwe.
Vachuma, munotiwo nemashoko ari kudzoswa navamonzora.
Ndofunga mukoma wangu havana kunyatsoona even paTV zvakabuda. Timu yeEU chaiyo yatove muno muZimbabwe vauya kuzoobserva maelections iwavo. Timu yeSADC is actually coming, is on its way, and the AU is also said that vatatumira timu yavo. Saka izvo zvatogadziswa kudhara. Tikatarisa futi nyaya yataura pamusana pematv nechichi, inini I remember very well musi pavakaita meeting yavo paharvest house papa vachinogadza vachamisa kuti vaite president weparty yavo. Vanhu vezbc vakaaichomhanya ichoti tatorohwa tichitandanidza kuti hatidiwe mukati imomo kuti tinokavha. Saka kuti woti havasi kukavhwa apa futi vari kurova majeralisi acho vechivadzinga hamene kuti vaona kuti zviite sei. Vachamisa vatenderera nyika yese vechikambena free, havasati vamborambidzwa, havarambomiswa. Asi ivo ngavaplay party yavo in honesty kuti ngavabvumire majeralisi auye, tikuda a free and fair and credible election.
Avo vanga vari nhengo yeZANU-P F vachimiririra mupopoma pelandaba vaJoseph Chuma. Manzwawo zvakare kubva kuna vaDouglas Monzora vanove munyori mukuru weMDCT. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Dare romuchiredzi ranyima Andrew takashinga bere mukana wokubisa mari yechibatiso richiti musungwa akatarisana nemhosva hombe yaanofanira kunopika ari mujere kuAmerica. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare rechiredzi, amai Geraldine Mutsoto, vati avanga goni kupabere mkano kuti agare kumba kwake akamirira kudzoserwa kuAmerica, sezo aine nhoroondo yekutiza sezo akaita kuAmerica mushure mekusungwa. Amai Mutsoto vati, bere vakatarisana nemhosva huru uye dare harigoni kumubvisa muusungwa sezo vasiri kuziva urongwa hurumende kuti ichamusvitsa riini mumaoko ehurumende yeAmerica. Vati bere, anogona kutizira kunyika dzakaita seChina, Italy, Mexico, kunova kunozonetsa kuvabata. Gweta rabere, vachausvudzi vati vachakwidza nyaya yekudare repamusoro. Studio 7 yarambidzwa nehama neshamwari dzabere dzanga dziri padare nhasi kutaura negweta rabere. Hama idzi dzamboda kurova vatori venhau vanga vachida kutora mifananidzo yabere uyo anga aine cheni mumaoko nemumakumbo. Baba vemusungwa ndivo vanga vachinyanya kupengera vatori venhau vachida kuvarova. Vatori venhau vazobva padare apa vachiita zvekutandaniswa nemhuri yekwabere. Bere nevamwe vake vanonzi vaibira vanhu mari dzemitero dzinofanira kudzoswa kuhurumende kuvanhu ava. Bere anonzi akaita izvo apa aigara kudunhu reOhio kubva muna 2007 kusvika muna 2012. Vachuchusi vemuAmerica vanoti mari inodarika mamiriyoni manomwe emadhora yakabiwa nebere nevamwe vake vanoti vaJulius Marimbire nakudzaishe Marimbire avo vanonzi vakatizawo kuAmerica uye vachifungidzirwa kuti vari mumasvingo. American ine chibvumirano neZimbabwe chokubatsirana kuti vanopara mhosva munyika mbiri idzi vatongwe munyika dzavakaparira mhosva. Ndakamirira Studio 7 muchiredzi, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutefenyura tiri kuWashington DC.
Tomboteerera zvimwe zviri kuitika.
Nhasi kurume 22 pasi pose pari kucherechedza zuva remvura. Izuva rekuti tirangarire kukosha kwemvura yakachena uye kuti tidzivirire kushaika kana kusvibiswa kwemvura pasi pose. Pasina mvura hapana upenyu, asi vanhu vanosvika mabhiriyoni maviri pasi pose vanogara munzvimbo isina mvura yakakwana, uyezve vamwe vanosvika padyo nemabhiriyoni maviri vanorarama nemvura yakasvibiswa netsvina yevanhu, zvinokonzera kuti vabate zvirwere zvinouraya zvakaita sekorera nemanyoka. Kana kushandiswa kwemvura uye kusvibiswa kwayo kukaramba kwakadai, vanhu vanogara kusina mvura yakakwana kana yakasviba vachapfuura mabhiriyoni matatu mugore ra2050. Kunyange hazvo nzira dzekuchenesa mvura dzakawanda dzichidiwa, tinogona kushandisa zvagara zvichiwanikwa mumasango edu pasi pano uye zvisingadhuri asi zvichichenesa mvura yakawanda yatinoshandisa. Kana masango azere miti pamwe nematoro zvikapera, nzvimbo dzagara dzakaomerwa dzinonyanya kusarimika uye nzvimbo dzinonaya mvura yakawanda dzinoita mafashanu anotyisa. Kutorwa kweivhu nemvura inoerera ndiro rimwe dambudziko. Gore rese rese matani ari pakati pemakumi maviri nemashanu nemakumi mana evhu repamusoro anoeredzwa nemvura. Izvi zvinokonzera kutadza kwevhu kuchengeta mvura nezvekudya zvakaita senitrogen nephosphorus izvo zvinodiwa nezvinomera. Izvi ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvekuti gore rino tinoti tishandise zvinowanikwa mumasango edu kukunda matambudziko emvura atinawo makore atakatarisana nawo. Tinosungirwa kuvaka masango, kuchengetedza mafuro uye matoro, tichibatanidza nzizi neuko kunoita mafashanu uye tichisima zvinomera padyo nepanoerera mvura. Izvi zvese zvinhu zvinobva mumasango edu zvatinogona kushandisa kugadzirisa zviri kukanganisika kuti tigare tichiwana mvura yakawanda uye yakachena. Tinogona kuchengetedza ivhu kuti risatorwa nemvura kana tikasima miti nemakwenzi pamahombekombe yemigero yemvura. Tinogona kuchenesa mvura yakasviba nekuchengetedza matoro ayo agara achikwanisa kuchengeta nekuchenesa mvura. Pazuva remvura ranhasi, tinotarisa nzira dzokushandisa zvagara zviri mumasango edu kugadzirisa zvimwe zvinotinetsa maererano nemvura. Mashoko aya anorakidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni, tanonoka Wande.
Muchirongwa chedu che Live Talk nasina 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko rezvinodhaka zviri kushandiswa nevana vakawanda.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7 shandisai WhatsApp pa number dzinoti 001202465 0318.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini Evans Zeninga.
Ini ndiri Tanonoka Wande tiri muWashington DC.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla zimashumi mabili lambili kumbimbito 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abantwana bafundiswe ezikolo kungene ku curriculum kube lento yokuthiwa yi sexual reproductive health rights education efundisa abantwana ukuthi kube kibo bakhule bekwazi, kungabi into engani kuyamangalisa umuntu angakhuluma ngokuthi urejiwe, kuyamangalisa umuntu angakhuluma ngento yamacansi.
Uhulumende sekutazwe ukuthi alwisane lokuqhela kodubo lokudlwengulwa kwabantwana labesifazana elizweni.
SABC Holdings kanjalo lonyaka isiphindile yaqoqa iSMEs indaba. iSMEs indaba yalonyaka ijonge ukuthi inikeze abantu bamabhizinisi amancane amathuba okuhlangana bathole lokuthuthukisa amabhizinisi abo.
Umhlangano omkhulu wamabhizimusi amancane owe-CBZ Small to Medium Enterprise indaba ungene kulanga lesibili lamhlanje ezZITF kobulawayo. Kwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe emdlalweni wecricket seliphumile emncintiswaneni wamazwe omhlaba ngemva kokunqotshwa liqembu lakwele United Arab Emirates. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-Sexual and Reproductive Health Rights isikhuthaze uhulumende ukuthi adinge indlela zokulwisana lokuqhela kodubo lokudlwengulwa kwabantwana abesifazana kanye labathandanayo ezindlini. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphume emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni umkhankaso we-Every Girl Must Know That Rape Is Never Her Fault, ngenhloso yokuthola isimfundiso losizo kwezokwenqabela izehlakalo zokudlwengulwa kwabesifazane lamantombazane ngabathandanayo kanye losizo olunganikezwa oyabe ewelwe yilolu dubo ukulondoloza impilakahle yakhe kanye leyengqondo. Omunye wabangenela umhlangano owenzelwe emahofisini eKhatswe Sisterhood eHarare ngudokotela Nonhlanhla Zwangobani, umqondisi olunye lwehlangothi zenhlanganiso yezokuhlela kuhle imuli eyeZimbabwe National Family Planning Council.
Ama psychological effects maningi. Umuntu akwanisa ukuzonda ezulaka, ezonda abanye, abese zibona yenza izinto ezingayiso ezingahambelane lobuntu bakhe. So kuyatholakala ama psychological effects date rape khona lokho.
Umeli wesigaba sakobulawayo edale lePhalamende unkosikazi Jesman Tofa uthi kunenge okumele kwenziwe ukuluqeda lolu dubo lokudlwengulwa kwabesifazane ngowesilisa ayabe ethandana naye.
Abantwana bafundiswe ezikolo kungene ku-curriculum kube lento yokuthiwa yi-sexual reproductive health rights education efundisa abantwana ukuthi kube kibo bakhule bekwazi, kungabi into engani kuyamangalisa umuntu angakhuluma ngokuthi urejiwe, kuyamangalisa umuntu angakhuluma ngento yamacansi.
Unkosikazi Tofa ukhuthaza labazali ukuba banazelele indlela abantu babo baziphatha ngayo ukuze baphange bakubone lapho sekulenkinga.
Kukhangelwe kakhulu kakhulu abantu laba babuya izihlobo zethu ezibuya ezindlini lapho esihlala lazo ukuthi abantwana labana bakhaliphe ukuthi bakhangele ukuthi umuntu lo asoze abahluluze asoze abayenze okungafanelanga. Asikhangeli abantwana abangamankazana kuphela, we must look at njalo abantwana abangabafana. Labantwana abafana they get raped ezindlini lapha. Kodwa uzabona ukuthi ngendlela esihlala ngayo kuba nzima ukuthi umuntu akhulume ngokuthi uretyiwe ngokuthi uhlukuluziwe ngendlela yona leyo.
Ingcwethi kwezempilakahle lezi kanye leziphatha amandla enhlanganisweni ezisebenzisana nozulu kwezempilakahle ephathelane lendaba zemacansini bathi okudanisayo yikuba uZulu engakunanzeleli ukuba lindlela yokudlwengulwa kwamantombazane kuyikho kwenza liqhubeke liqansa inani labenda besesebancinyane, ngakho kungamelanga luthathwe lula. Ukudlwengulwa kuvame ukungakhanyelwa ngokufanayo, kusehlukaniswa ngokuqakathekiswa okwenziwa ngumuntu ongamaziyo kodwa kululazwa lapho kusenziwa ngowesilisa owaziwa emulini okunjengosibare lo othandana naye kumbe omtshadileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Osegqiba umsebenzi wokuba ngummeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas Jr. uthi ulusizi kakhulu ukuthi usesuka elizweni ukhetho olukhululekileyo lwentando kaZulu lungakenziwa. Kodwa uthi ulethemba lokuthi eZimbabwe lizathuthuka libuyele kusimo salo sakudala. Ekhuluma emhlanganweni awenze lentatheli zindaba ezivalelisa eHarare namuhla, umnumzana Thomas uthe uyajabula okwamagama ukuthi abantu beZimbabwe sebelethemba ukuthi umumo uzaguquka ube ngcono ngemva kwenguquko ebekhona kwezombusazwe ekupheleni komnyaka odlule, lapho okukhitshwe khona umnumzana Robert Mugabe embusweni ngemva kokubusa kweminyaka phose engamachumi amane. Oqhubekele phambili wathi ukujabulele okwamagama ukuqhutshwa kokhetho lokubhalisela abantu kusetshenziswa indlela zakulezi nsuku olwe-biometric voter registration, okumenza abelethemba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzafeza isithembiso sakhe esokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umhlangano omkhulu waba amabhizimusi amancane laphakathi owe-CBZ Small to Medium Enterprise indaba ungene kulanga lesibili lamhlanje enkundleni ye-ZITF koBulawayo. Umhlangano lo ungenwa ngosomabhizimusi abavele esigabeni ezitshiyeneyo zeZimbabwe kanye laphandle kwelizwe. Kubika uBathabile Masuku.
Lumhlangano uqoqwe ngabebhanga le-CBZ ngaphansi kwendikimba ethi Enhancing SME Growth Through Smart Partnerships. Umqoqi wenhlelo ze-CBZ unkosikazi Johanna Dube uthi bajonge ukunikeza amabhizimusi amancane amathuba okuhlangana kanye lokuqinisa ukusebenzelana phakathi kwabo.
CBZ Holdings kanjalo lonyaka isiphindile yaqoqa iSMEs indaba. iSMEs indaba yalonyaka ijonge ukuthi inikeze abantu bamabhizinisi amancane amathuba okuhlangana, bathole lokuthuthukisa amabhizinisi abo njalo lokuqinisa ukumanyana phakathi kukahulumende, uZulu jikelele kanye labamabhizinisi.
Unkosikazi Sikhangezwe Okuhle Simali ngumnini ibhizimusi olekampani elungisa izicathulo njalo ubebukisa eyinye yempahla ayilungisayo. Yena-ke uthi lumbuthano umnikeza ithuba lokuhlangana labo sowabo njalo izifundo eziqoqwe yi-CBZ ziyabaphathisa kakhulu ekuthuthukiseni ibhizimusi.
Siyathokoza kakhulu ngendawo yabo le abasinika yona. Siyathola ukuthi abantu babekwazi ngathi. Esikhathini esiningi thina singabayenza izicathulo manufacturer, so abantu nxa bezithola izicathulo zethu esitolo babe bengakwazi ukuthi zivela kubani, babe becabanga ukuthi izicathulo ezi-importiweyo zivela kwamanye amazwe kanti izicathulo ezenziwa khona phalokhala.
Omunye njalo usomabhizimusi unkosikazi Celani Mungani olilunga le-cooperative yokufuya lokulima izivande e-poultry mushroom rabbitry and gardening uncome umkhosi lo ethi ubaxhumanisa labanye abamabhizimusi lokuthi bathole amathuba okuthola imali ebhanga le-CBZ.
Insiko cooperative okuthiwa yi-PMRG cooperative enza ngokwenkukhu. Iforum le inhle kakhulu because lanxa ukweyakho i-business you can still see amanye ama-businesses in order for expansion ukuthi njengomuntu ongumama ungahlala usendaweni eyi-one ubambe lapha lalaphana. But inhle kakhulu because kulama ukuphanana kwama-ideas okukhona lokubona okunye okungangale njengoba i-CBZ njengoba kunje ukuthi iyenelise ukusincedisa ekuthatheni amaloni.
Omunye njalo obetshengisa impahla yakhe evela ekampanini yeKusi Chemicals eseHarare unkosikazi Emilia Nyarongwe uthi lumbuthano ubanikeze ithuba lokuhlanganela labamanye amakampani kanye lokuthola imfundiso yabebhanga le-CBZ.
Siyenza ama products awe Khosi Chemicals sivela eHarare besiyelapha eZITF ukuzotshengisa lokho esikuyenzayo. Imbona incedile kakhulu ngoba isenza ukuthi sibone amanye ama companies ukuthi bayenzani njalo futhi sifunde okuningi lathi njalo ngibona empilweni ephambili sabe sesizasebenza sonke njengabantu bakobulawayo.
Ngaphandle kwemfundiso ebivela kwabebhanga le-CBZ, abamabhizimusi amancane labaphakathi laphakathi la bathole ithuba lokubukisisa impahla abazilungisayo. Umbuthano wemfundiso lo ungenwe ngabantu abangaphezu kwamakhulu amane, iningi labo kungabesifazana abakumabhizimusi amancane laphakathi laphakathi kanye labameli bamakampani amakhulu. Ubugoqela njalo umabhalani wogatsha lwezokulungisisa lokuthengiselana unkosikazi Abigail Shoniwa, umeya wobulawayo, abebhanga le-CBZ kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Lengcithi ezicitsha umlilo ezivela kwelebhilithane esezifike eZimbabwe ukuzelolonga abacitsha umlilo edolobheni lakobulawayo lamanye amadolobho angomakhelwane abefire and ambulance services. Ingcithi lezi zizaba khona elizweni okwamaviki amathathu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iqula le-Operation Florian lamukelwe ngubulawayo izolo ntambama ebulawayo club endlini lezethekeli lapho abaveze khona abakuphathele idolobho leli. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ku-Operation Florian emazweni ase-Africa owe-University of Central Lancashire eBhilithani, umnumzana Shepherd Ndlovu uchaze ukuba bazafundisa izisebenzi zekhansili ezakobulawayo lamanye amadolobho njalo baze lezipho ezibalisa izimota zokusebenzisa kobulawayo lempahla ezithile.
Lo nyaka sibuye okwamalanga angu-20 sibuye lemtshina ecitsha imililo emibili le-ambulensi eyi-1 sase sibuya le mpahla lezi ezigqoka ngabanye ezicitsha imililo ezokuthi bengabi bengebe nengozini nxa becitsha umlilo.
Ekhuluma kuleli dili umabhalane wekhansili yakobulawayo unkosazana Sikhangele Jowu ubonye kakhulu abale inhlanganiso ngokuphathisa ngemichina lolwazi lwakulezi insuku emsebenzini wokuthwala kwezigulane lokucima umlilo.
Sihlala sijabula kungasithola ama-partners ethu lawa e-Operation Florence ngoba kuyasincedisa ukuthi singabantu abakhangela ama-emergency services sihlale i-training, kube ne-continuous training, sihlale sivuselela ukutraina kwethu.
Umqondisi wohlangothi lokucima umlilo umnumzana Richard Peterson uchaze ukuba ubudlelwano abalabo le-Operation Florian sebuphathise kakhulu ukuthuthukisa umsebenzi kumanisipala wakobulawayo. Umnumzana Wainos Dube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo United Residents Association, ubonye usizo ikhansili abaluthola ku-Operation Florian.
So nxa kubuya inhlelo zokuthi abantu bedorobho letu abasiphathele idorobho bafundiswe kubana nxa kusenzakala izehlakalo zemlilo bakwazi ukuthi baphuthume bakuphathe kanjani sithi luhlelo oluhle esilomkelayo njengezakhamizi zakobulawayo.
Abangena izifundo lezi eziqhutshwa ngabe-Operation Florian ayisibo beZimbabwe kuphela kodwa labavela emazweni angomakhelwane abalisa iZambia leBotswana. Abenhlanganiso ye-Operation Florian baqale ukuza kobulawayo kusukela ngomnyaka ka-2011 minyaka yonke bezofundisana lokuphana amacebo labakumsebenzi kobulawayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokuqonga kodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abalichumi lane lamhlanje ekudubukeni kwamabhomba abethiwe emoteni ngabalwa becatsha esikodlweni seSomalia iMogadishu. Le mota ibikwa ibimiswe phandle kwehotela evame ukwethekelelwa ngosomabhizimusi labezombusazwe. Abantu abangena kunkulungwane lenkulungwane bakweleSyria bathunyelwe amabhasi okubathwala ebasusa esigabeni esingempumalanga kwelizwe ukubahlenga empini yokuhlasela abahlamuki abathumbe leso sigaba. Uhulumende wakweleSyria encedisana lebutho laseRussia nguye othumele lawo mabhasi. Odokotela bathi lanxa uhulumende esethembise ukubengezelela iholo ukukhalala umsebenzi kwabo kusaqhubeka okwakathesi beze besayinela nephansi lohulumende isivumelwano sabo lesi. Abasekeli bakamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati lomnumzana Constantino Chiwenga bahlangane labo dokotela laba izolo bathembisa ukuthi iholo labo lizakhwezwa lisuka kudola elilodwa lengxenye ngehola lisiya kumadola amahlanu. Lokhu kukhuphula iholo likadokotela othola imali ephansi lisuka kumakhulu amathathu lamachumi amahlanu lisiya kumakhulu ayisishiyagalombili amadola. Kusenjalo izigulane ziqhubeka ziswela abelaphi ezibhedlela ezinengi. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya le sigulane esiphenduke esibhedlela namhla singelatshwanga ngoba bekungelabo dokotela umnumzana Nyamanzi Dube yena oqale ngokuchasisa ngohambo lwakhe namuhla.
Ngivuke ekuseni 4 AM lapha ngagada lezane ezimuthi ezingalanchi yetown. Itown it walk to UPH from town. Ngafika ngabo 6:20 ngathola kulabantu about 30 to 40 people besebhentshini lami. Ngafika ngabuza ilayini mpela lapha ye ngangena lami ngahlala sahlala. Half 7 to 8 onesibefika abayenzanga njengenjayelo ukuthi bayenza njani. Kukhanya bala moral yokubuya emsebenzini. Insuku ezinye lezi babebuya behlebeslayini semasinya besithuvithuvi lalokhu yalokhu. Basebesihlalisa bathi basamelele ukuze ukuthi amadoktha ayabuya yini. So amadoktha lawo uthe kutshaywa about 25 to 9 bathi hayi it's a flop. So siyalirebooka lonke to mhlaka 6 April. Kanti njengoba sigula-ke bathi akula lakho esingakwenza. Kodwa abe-operatayo bathethwe bahanjiswa, angazi kumbe ba-operatiwe.
Uziphendukele ungelali iphilisi ngitsho umuthi awelatshwanga.
Antolanga lutho and they are discrowned for yilokuzeni idola leyo kugada nsetown le 50 cents yokugada yohamba lokubuya. Bekunganayo discrowned ntambama izolo ngithole late nama 8.
Nansi indaba babo Magonya.
Ngiyamuzwa uDube, linjani baba Dube? Ngilusiza ukubana uphathekile njalo ukuthi uphathekile uyesibhedlela ubususifela ukuthi uthole usizo oluyilona olulande esibhedlela. Ngilusiza njalo ukuthi uhambe kabuhlungu ungela mali kodwa ugcine ufikile esibhedlela lokuphenduka ungelatshwanga. Ngicela ukuthi singaqeda ingxoxo yethu lapha unika ama-details akho kubaba uNtungamili. Ngiza kunika imali ye-transport yokuthi uye esibhedlela next time to thenga amaphilisi.
Ngiyabonga kakhulu, vele ngamuseli umuntu wakho. Ngithathe about inxa ithi ngingatheli i-medication.
Hhayi, okubuhlungu-ke yikho lokho ukuthi siphakathi kwenkalakatha yeproblem njengesizwe seZimbabwe ebangelwa ikwehluleka kwabantu abayibona abathi bayabusa ukuthi bebuse ngendlela eqondileyo. Phela indlela eqondileyo yokubusa ibonakala ngokuthi abantu nxa begula bayezibhedlela bayathola ukwelatshwa, abantu bayathola ukudla, abantu bayathola imisebenzi, abantwana baye ezikolo. Lokhu esikubonayo ukuthi abantu bayezibhedlela bathole usizo odokotela kabakho kutshengisa obala sibili ukuthi umbuso usezandleni ezingayisizo.
Ungene konapho Dube, akusichazisele umumo okubana ubunjani esibhedlela, izigulane utshile ukuthi belibanengi, bebesithini labanye abayehluleka ukwelatshwa?
Lapha bekulabanye amagwegu 81-year-old, 79, omunye be-88, lathi ama-50s and 40s. Sonke sakhonona ukuthi kathi indaba izolo bangahlanga bahle bakhuluma sifike ekuseni njenganamuhla ekuseni ukuthi hhayi ama-doctors kawabuya. Alubana bakhulumile nje basitshela ukuthi hhayi ama-doctors kawakho. Kodwa lo neibala lokuthi ababusi akufunanga ukuthi ilizwe libuswe, hhayi akumelanga ube ngumbusi, kumele ube ngumuntu okhokelela ilizwe. Ngiyambona ukuthi kulibala e-right ukuthi ngiyabusa kumbe ndiwutonga, hhatshi.
Kodwa umnankakwa babo Magonya uthi usele nyanga ezintathu kuphela, ngakho akweneliseki ukubana abe selungisile zonke indubo ezikhona elizweni.
Mfokankomo, ubona wena kuyinto eqondileyo ukuthi umongameli welizwe alitshele ukuthi ulesikhathi esifitshane, njalo akweneliseki ukuthi aqondise amagubo wonke akhona elizweni. Into ongamelanga ukuthi siphumpute ukuthi umnumzana onguye okhokhelayo kathesi lo ngumnyaka wakhe we-38 esikhokhela. Okokuthi kathesi unguye osengunumber one, ubevele ngunumber one bobabili bencedisana lo mgaba iminyaka yonke. So kulutshwana aza kwenza okuzadala umahluko. Nansi into enzisa ubuhlungu kakhulu, njalo into ezwisa amahlabezulu jikelele la amaZimbabwe ubuhlungu. Iningi labantu elife eZimbabwe iminyaka engu-10-15 edluleyo uzafumanisa ukuthi lubana kuthiwa besile i-health care system ezwayo, ingxenye abantu abedlula 3/4 of abantu ababhubhayo ngabaphila. Silahlekelwe yizihlobo ezife kungamelanga ukuthi umuntu afe under normal circumstances. Abantu abafe elizweni lakithi ngokwehluleka kukahulumende baningi kakhulu. Njalo sikhuluma kunje kathesi ukhona omunye umuntu ofayo kathesi obekumele ukuthi ngakuthi uthole udokotela kodwa ngenxa yokuthi uswele udokotela umphefumulo lomzimba sokusethukazi baningi asebefile insuku zonezo odokotela beyekhulusebenzini ngilusizi kakhulu kodwa ithemba nanti ngibona ngani isikhathi sobukhokhela ubuqotho sifikile siyeza Dube.
Babu Dube akuyigqibe njengesigulane mazwibani ongathanda ukuwatshiyela uhulumende.
Amazwi engawatsho mina kulomunye umama kade ngihlezi duze kwayo wathi ah mayima kungalabo dokotela siyakufa phela nathi hayi vele sonke siyakufa so kuthi futhi hayi vele kuthi ukuthi vele sisendleleni yokufa amagoda akhamisile.
Nawomnumzana Nyamanzi Dube isakhamuzi sakobulawayo njalo ungomunye wezigulane ezivukele esibhedlela namhla kodwa zaphenduka zingelatshwanga ngoba odokotela bephakathi kokukalala umsebenzi. Ubexoxa endawonye lencwadi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya. Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Mhlaka 22 ngombimbitho lusuku lwe World Water Day. Lesi isikhathi sokuthi kukhulunywe ngokuqakatheka kwamanzi njalo lamanyathelo angenziwa ukuthi abantu emhlabeni wonke jikelele bathole amanzi ahlambulukileyo. Akulampilo nxa kungelamanzi. Kulabantu abangamabhiliyoni amabili abathola nzima ukuthi bathole amanzi. Abantu abafika phose amabhiliyoni amabili, 1.8 billion, bakha amanzi endaweni ezilengcekeza emangalisayo, okwenza ukuthi babe lemikhuhlani enjengesihudo. Nxa lokhu kungaqhubekela phambili, abantu abangamabhiliyoni amathathu, 3 billion, bazabhekana lohlupho lolu kusiyafika umnyaka ka-2050. Amanzi kawakhongozelwa ngemfanelo loba nje kulendlela eziningi zokuwalondoloza. Indawo eziningi zilahlekelwa izihlahla lamaxhaphozi aqakathekileyo emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokulima endaweni ezingamelanga zibanjwe ngabantu. Lokhu kwenza ukuthi izulu lingasani ngemfanelo kumbe line okudlulisa amalawulo. Ukugugudeka komhlabathi lakho kuleta inhlupho eziningi. Ngomnyaka inhlabathi eyisilinganiso samathani angamabhiliyoni angamajumi amabili lanhlanu kusiya angamajumi amane 25 to 40 billion tons iyagugudeka. Kulahleka inhlabathi eqakathekileyo elemvundiso yemvelo njalo egcina amanzi lokunye okufanayo. Amanzi akhukhula inhlabathi ele nitrogen le phosphorus okwenza ukuthi enganatheki. Yikho lokhu okwenze ukuthi lonyaka kunanzwe usuku lweWorld Water Day olesihloko esithi Nature for Water. Kumele ukuthi abantu balondoloze ezemvelo ngonanzelelo ukwenzela ukuthi bathole amanzi ahlambulukileyo. Indlela ezingenziwa ukuthi kulondolozwe amanzi zikuqela ukungagamuli izihlahla mahlayana, ukulondoloza amahlabathi alotshani obubamba inhlabathi ukuthi ingahuquluzwa ngamanzi, ukufaka izihlahla lotshani endaweni lapho kusokugugudeka khona umhlabathi, njalo lokuthi kungalinywa endaweni lapho sokuguquluzwa khona umhlabathi ngamanzi.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni weCricket liphunyukwe lithuba lokuyadlala emidlalweni yezizwe zomhlaba ngemva kokunqotshwa ngama-run amathathu liqembu le-United Arab Emirates. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-United Arab Emirates ilo liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranza ngamakhulu amabili alamachumi amathathu lanhlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa kuma-overs angamachumi amahlanu. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula laphazamiswa lizulu kwasekusetshenziswa uhlelo lweDuckworth Lewis ukuba iqembu leZimbabwe kumele lifikise amaranza ngamakhulu amabili lamachumi amathathu ukuze linqobe. Kodwa likwehlulekile lokhu njengoba lithole amaranza ngamakhulu amabili lamachumi amabili lesithupha. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe lilahlekelwe lithuba lokuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni le-England kanye le-Wales ngomnyaka ozayo. ababaningi abalandeli bomdlalo kaKhilikithi abakade belindele impumelelo yomdlalo namhlanje. Njalo ubukele lo mdlalo kumabona kude uCatherine Dube uthi kuyadanisa ukuba iqembu leZimbabwe kalisoze liyephatheka kumidlalo yezwe zomhlaba.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi team yeZimbabwe ihle kakhulu, team ebingela ifi namapoints lako singakuthini. I think kumele kubunje iteam entsha.
Iqembu leWest Indies ilo sekusaziwa ukuba seliphumelele uyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Ikanti iqembu lesibili lalo elizathola ilungelo lokuyaphatheka kulo mncintiswano lizakwazakala kusasa ekupheleni komdlalo oza kuba phakathi kweqembu le-Ireland kanye lele-Afghanistan. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.